Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 19th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo. And tonight, we are looking at voter registration, which started across the country yesterday. Have you registered yet? Do you even intend to? Well, that question should not even arise, because you do not have the right to disenfranchise yourself. Well, maybe you do, but we don't encourage it. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites. As you would know by now, the address is www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, as well as on www.voandebele.com. Voter registration entered day two today with recurring problems being reported across the country. We have people on the ground who will explain that. But first, here are some of the questions we are asking tonight. Have you registered yet? Have you heard where the registration centers are? Do you know what you need to produce so as to be able to register? People in the rural areas, especially where information can be scarce, you have to pay attention. Remain tuned on Studio 7. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oluqale endaweni ezijeneyo zelizwe izolo. Kulenkinga ezithize ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwemitshina, ukuswelakala kwama-polling stations, ku-system lokunye okunenginengi. Bakhona asebeke bahlangana lalolu daba abaku-ground esilabo kuhlelo lamhlanje bazachasisa ukubana kuhamba njani. Khona ngapho emaphandleni iyafika na imbiko yokuthi lingaya ngapi ukuyabhalisa kahle kahle. Ikuthiyani indlebe ku Studio 7 lamhlanje, qhubekani elilalele silabo abazachasisa khonapha kulolu hlelo. Kwazwayi waterere kusangana uku muchirongwa chenyu, chirongwa The Connection. Nasi tiri kukurukura nenyaya yekunyoresa, yechirongwa chekunyoresa vavoti. Icho chakatanga kunzvimbo dzakasiyana siyana zenyika nezuro. Pane zvimingapinyi, pane matambudziko nechirongwa chebiometric voter registration. Vamwe vachiwanikwa kuti mapolling stations haamo musystem. Uyezve vamwe vachichema chema nekuti ma biometric voter registration acho, system yacho, mapikicha hazi kubuda moshe, akawana matambudziko acho. Vachange vachitiudza zvakawanda vatinavo nhasi muchirongwa, vambosangana nedambudziko iri. We also have some of the young people, because this show is about young people, we are heavily biased towards young people. So we have a number of young people who were, you know, recorded by our stringers on the ground explaining after registering yesterday and today what they had to go through. Before we go to our guests, let's take a listen. Those who are watching Facebook, take a watch.
Visiting for the first time, because previously I didn't have the chance because of other commitments, educational commitments. It made it difficult for me to come and register to vote. But since this new drive has been initiated, I thought it was best for me to come and register to vote so that we can also contribute our voice as a young person.
I'm just exercising my right as a citizen of this country. I believe we have got a part to play, especially as the youth of this country, especially determining the future of the next generation is concerned.
Those were some of the young people who were captured by our reporters on the ground after registering to vote yesterday and today. And going to our guests, we have on the line Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is one of the organizations that have been really in the forefront of encouraging people, especially young people, to register to vote. Maureen, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
A personal question first. Have you registered to vote?
Not yet. Today I tried to register to vote, but when we go to Mbare, the registration officer, the one who was doing affidavit, is the same person who was collecting fingerprints. And so I had people that had tried to go with so that they can also register. But then we were told to wait for at least 3 hours. All these men, PS people who wanted to have their fingerprints taken. And due to other commitments, we had to leave and we said we'll go back in the morning.
So the number one a problem that many people are encountering in registering is, you know, the issue of the process being very slow, as you have witnessed.
Yes. You see, what I observed when I went to Mbari is that the process is very slow because the ZEC is understaffed. For example, the example I've already given you, that the Commissioner of Oath is the same person who's also collecting fingerprints. So the process is painfully slow. And also, you know, yesterday we were asking them, and they said yesterday they managed to register only 13 people. And today, by the time we got there around 2 o'clock, they had only managed to register 9 people. So for me, this is really beyond ridiculous. And I think ZEC is not sufficiently prepared in terms of, you know, the logistics of running this PVR system and registering people to vote with this new system. And then the other thing is there are not that many people at the polling station. And talking to young people that we've been engaging before this process started, the issue is that there's only one registration center here in Harare, for example, and another one in Chitungwiza. So in Harare Metropolitan Province, there are only two. But a lot of young people are saying that I have to get 2 or 3 combis, you know, to get to Mbare where the registration is happening. And, you know, they would rather just stay at home than, you know, spend a day in line and then not even register at the end of the day because process is frustrating. So for me, I think we see an apparent disenfranchising of the urban voters. The centers in the rural areas seem to be more than those in the urban areas. Information also, ZEC has not done a robust voter registration education exercise. So a lot of people do not understand what is going on. They don't even know where the centers are. We are doing what we can to educate those we can reach. But, you know, ZEC has a budget from taxpayers' money that they are supposed to use to disseminate public information. So I think that people's public information rights are being taken for granted. Number two, I had a lot of calls from different people who were saying that there's information going around to say if you were registered before, you must not go and register again. So I think it's also deliberate misinformation, but who the source of this misinformation is, we are not sure. So the process is a disaster. We need a secure and rolled out plan.
Thank you there, Maureen.
Because, you know, like, especially with the Ebonite, I was just thinking, people need to feed their families, they need to do other things. So you can't ask someone to travel, you know, miles and miles just to get registered. This is 16% of the population being serviced by only two centers. It's ridiculous.
Thank you there, Maureen, and please do stay on the line as I welcome our second guest. And that's a human rights lawyer and director of Abameli Human Rights organization, Tinei Mukwewa. Mr. Mukwewa, good evening and welcome. Hello, Mr. Mukwewa.
Thank you very much for bringing me in the program.
Personal question first. Have you registered to vote?
Yes, as of 9:17 in the morning, I registered.
Our other guest, Maureen Kademaunga, failed to register today because the process was painfully slow. What was your experience in Bulawayo?
Equally, the process was the same. I had the benefit of having to go there early in the morning. And the process was rather slow. And also, the machines, that had not done its test run, to the effect that it took almost 2 hours for Senator David Coulthard, who also arrived with me, to get himself registered.
Ungathi njengaba sakhulayo, umuntu osakhulayo, Tinei, njengaba sakhulayo, lilo mdlandla yini? Uyawubona umdlandla, uyayibona itshinkuntshe ebantwini abasakhulayo ukuthi babhalise?
Akulantshinkuntshe kwabatha ukuthi babhalise. Ube uthola ukuthi abantu bebengishise, ube uthola
Mnumzana Mukwewa, ucingo lwakho ungani kasikuzwa kuhle. Ungazama ukutsheta kancane lapho khona mhlawumbe singaxhumana kuhle.
Yebo, bengisithi mina bekunela abatsha kumbe esithi ngama-first time voters abarejistileyo namuhla. Labo kade berejista kade kungabadala abake barejista kumbe abake bavota iminyaka edlulileyo.
Lutabo ludalisayo lolo mpela. Basakhulayo kuyini okurongo ngani kani? Yini inkinga yenu? Maureen, ndimbozokera kwa Wure. Unfortunately, we've lost Maureen there, I'm told, but tichange tichi mfonera zvekare. Vamukwewa, manga muchitaura imimi kuti pamaregista kuBulawayo nhasi. Hamuna kuona vechidiki vakawanda. Kwanga kuine chembere neharawa vanhu vakuru. Semunhu wechidiki, muri kuona kunge chikonzero cheizvi ndechipi?
Chikonzero chandaona ndechekuti chaita kuti vechidiki vasatokwaira kunge vachiregista. Ndechekuti iyo zeki haina kushambadza kuti process iyi yakutanga. Kana kashambadza yakashandisa yati traditional media. Vechidiki vakubatika pama WhatsApp kana kuti parunare mbozha. asi unoona kuti ZEC haina kushambadza pa urunare mbozha yange ichishandisa nzira dzakudhara dzinobata iyo vakwegura hararwa nechembera.
Please do stay on the line there. Mukwewa, ndimbodzokera kuna Maureen. Maureen, Mukwewa ari kutaura kuti kuBulawayo kwa register kwa nyoresa nhasi kwanga kusina vechidiki vakawanda asi angoona vanhu vakuru chete. Zvinhu zvamuri kuonawo here izvi kuHarare?
Chokwadi kupolling station kwandainaini kumupare vanhu vazhinji vanga varipo vanga ri madzimai echikuru vakazera chaivo chaivo vechidiki vanga vari vashoma shoma ipapo and ndikuona sokuti nhau imwe yataurwa navamukwewa izvezvi ndo imwe yechikonzero nyaya yekuti hazvina kushambadzwa izvi zvamuchose ende dambudziko randiri kuita nderekuti vezeki vane bhajeti yavakapiwa mari vakaipiwa kubva pamari dzenyu dzemitero saka vanofanira kuishandisa zvavakatanda kuishandisa nekuti kana vasisasambadzi zvinhu zvacho zvine basa tinotanga kufunga kuti pamwe paane zvesponzero zviri kuseri zvinoda kuti vanhu vasaite se vasabude kunorejista sechipiri masenta acho mashoma muone eden mashoma ende kuchitarisa madzimai echidiki kunyanyanyanya vanasikana netsvi netsvi vanenge vasingagari munharaunda yemumupare vazhinji vavo vanotsi kana kushitaurwa zvematongerwo enyika kune nzvimbo dzatinoti mahotbed nomuHarare mahardhek areas mbare imwe yenzvimbo dzinoverengerwa darunzi kune chipangano kunorohwa vanhu kunoshungurudzwa vanhu nevanhu vezvematongerwo enyika saka vamwe vanhu vari kutotya kungoenda ikoko nekungoti panenge paine perception iyoyo saka ngavavhure masenda kwese kuitira kuti vanhu vave neaccess andiwo zvakare I think iyoyo nyaya yekuti even the kind of voter education kana registration education yacho vanenge vachiita inenge yakangorerekera kuvanhu vechikuru dzinenge dzita misinformation yandambotaura iya vanhu vanga vachindibvunza vanhu vechidiki ini ndine munhu anga achitondiitisa nharo kuti aive nandinoona rejistano ndakarejista kudhara ende ndeinformation iri kufamba saka sadzidzii kuti information yakadai inenge ichibva kuti asi kuti ingopedzwa panenge pachida kuti theofficial yeti inofanira kunge ichiita robust voter registration education vanhu vachinyatsa kuziva kuti zvii zviri kuitika masenda akavhurwa uye nekuti zvinotora nguva yakareba sei tatanga tanga vachitaura nezvekuti vhiara ivai zvinotora about 10 minutes kuti munhu arejiste but ikezvo zviri kutora 2 hours 3 hours and vechidiki vamuri kutaura ava ndo vanenge vachisava mutaunzi vamwe vanotengesa vamwe vachimhanyamhanyawo nezvimwe zvavanomhanyamhanya nazvo kuchagara ramo saka kuti azokwanisa kunoswera zuva rese akamirira prosesi yaasingazivi isaitika futi hadzisiona zvichiitika izvozvo kuti kana pasina improvement mazuva akatarwa eregistration acho anenge achingopera ivokwaregista vanhu vashoma shoma vozozvigadzirisa maybe tapakati asine tarasirwa nenguva yakawanda kureva kuti vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista tichapinda mudamo.
Thank you there, Maureen and Tine Mukwewa. Please do stay on the line. Both sitate umlaleli lapha emzansi uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi siyaphila. Uyenzani emzansi kanti abanye bebhalise ekhaya?
Ndoningilapha siyafisa lathi ukuthi singakwenza lokho manje lesiphila ngayo mapetisi wasebenzisayo alabesiyabe sincengisa kuzotholaithuba lokuya khona nje siyalisa nje ukuthi siyakhuthazana ukuthi sebambe isikhathi manje ubuhlungu sokube sibuze ukuthi la makhansila ayabhadalisa lapho kumele uthole okuyincaduko kakhansila kube sokufika nedola angazi ukuthi kahle kahle sokudinga ukuthi umuntu wonke yini athole ukurejista kumbe sokudinga ukuthi abanye basale ngaphandle.
Ludubo mpela lolo Khumalo, kodwa yikho sokungakuvimba na ukuthi ugade la kwibhasi ekhaya uyekhiphe idola ukudinga leyo proof of residence ukuze ubhalise ukuvota?
Hayi, lokhu mina ngokwama ngeke ngwethuleke kodwa ekukhulumela bakhona abadala labontanga abangasebenziwe emakhaya ngithi okuswelakala khona idola nje lokuya esigayweni angithi so ngezinye indlela sesikubona ukuthi ngabe into leyi yenziwe yaba nje free siyazi idola ingaba yimali encane ngokukhuluma kodwa kulohlele ekhaya ongasebenziyo kumbe ngugogo layo ongasebenziyo kuzomkhambela njani.
Hayi, ngiyakuzwa, ngiyavuma khonapho Baba Khumalo, kodwa uyathembisa phela uzagada ibhasi uhambe ebhalisi.
Hayi, umuntu ungawuzaba khona lapho ayokwenza naye okufanele yena. Uhlupho nje ukuthi awungeke phela ubusasayinela abantu ababili, uzosayinela wena wedwa, but siyazama ukukhuthazana ngapho ukuthi hayi lilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho.
Aha, hayi siyabonga Baba Khumalo ongela kuhlelo ba.
Ya, bengithi ngithi mina enye into engibona ukuthi bayenzi into leyo kodwa babe ngemuva kwesikhathi abazange bathole ukuthi bazise abantu ngesikhathi. Abantu abaningi abakazwisisi ngayo linto njengokuzwa kwethu. Njalo ezinye indawo zithiwa ziswelakala imishini angazi ukuthi kukhomba ukuthi iveki ihlelekile yina.
Mhm, aya ihlelekanga khonapho bathilo nje bathe eminye imichini isendleleni kuqala ngo-October kulapha abazabhoda ngelizwe lonke mpela bangene lasemaphandleni kulapha ababesebebhalisa khona wonke umuntu.
Yebo, siyakuzwa lokho. Xa singakubhalisa sizo zonke abazigcwalisa sokabenze. So bengakusho lokho.
Aha, hayi siyabonga, siyakuzwa Khumalo, siyabonga ungena kuhlelo baba, kahle sithatha abanye.
Hayi ngiyabonga lapho, sibe lelangeni.
Akube njalo la kuwe ba. That's Khumalo there, calling us from South Africa. Coming back to you, Mr. Mkwewa, I know as an organization, as Abameli, you have been going around Bulawayo raising awareness about voter registration. Have you managed to go beyond Bulawayo, especially in the rural areas where there is not so much information about registration?
Tunga, unfortunately, I must admit that we have not gone beyond Bulawayo. This has been necessitated by resource constraint. Currently, we were engaged with the Bulawayo Progressive Residents Association in being able to bring the residents' associations from the various townships in Bulawayo. And we have managed to be able to train so far close to about 120 residence leaders so far. So we would like to be able to go into the rural areas because today what we also discovered is that despite the fact that we think that the urbanites, they know, you realize that a lot of individuals came with the driver's license and were turned away. What about those that would be in the rural areas? They could be more. There have been also misconceptions about the proof of residence. In the event that you don't have the formal proof of residence, ZEC actually has options that are available, which include a declaratory affidavit, where you can write there, and a commissioner of oaths, who also happens to be one of the ZEC officials, can just sign. You just tell them where you stay and declare on oath that this is where you stay, and you stand, and you have your proof of residence. But that information is not available. So a lot of others were telling us that people are unable to come because they don't have the necessary proof of residence. This shows that the message about proof of residence and other requirements has not reached the average man right there who met us. So it's important that civil society, ZEC, and other partners partner to be able to go right into the core of the community and tell the community the requirements.
Please do stay on the line there. Mr. Mkwewa, Maureen, I'll be coming back to you shortly, but first, Timbotora Mtereri, South Africa, Mkoma Jason, Magadi Mkoma Wangu.
Hey, Tiripo Magadi Mkoma Wangu.
Aywa, Tino Fara, Gurise Iko Oko.
Aywa, Kuri Raiti. Hey, nini mbunzo wangu andina o mweche tepa kuti. Ze kutanga kwa ya ita kuti vresi nunga chuku votesa isi. Kwa sei ya mkwara mba iyo ega iruku tunga mirira wangu mpoka kafana na haya mnote avanu mirira kodzero dzevanhu vasiri involved sevanhu vakazotenderwa zvisati zvapasiswa kukoti kuti NDC yakati ichamboapira nenyaya yekuti vasavhote pasina kunge paita mushina yakakwana nezvese zviri kuitwa zviri kutaurwa zvese nevari kuenda kunozoibvesava nesu zviri kusouth africa tiri kutotya kuenda kuti unofambira mahara hausati wasvikako variko vari kukundikana isusu tozokukwanisa kuti tiende kuzokutityisa kuti tofamba sei.
Aiwa Mkoma, kwete kuramwira munda makudo ka. Imimi zvii zviri kuita kuti mutyire kuti mukangoini mukaenda kuZimbabwe ikoko munogona kutadza kunyoresa. Hamuna chitupa here?
No, chitupa ndinacho asi ndine chesimbi. Saka zvandine chesimbi manje handizive kuti marequirements sinzi vari kuti zvinoda kuzochingwa zvichange zvichifambira mberi
aiwa Mkoma Jason vamudede ndivo vakanga vataura zvisiri asi vakazokorektwa neZEC naivovo vakazobuda vakutaura chokwadi kuti aiwa munhu wese as long une chitupa zvisinei nekuti ndechezenge kana kuti ndecheplastic unobvumidzwa kunyoresa manga musati mamawana mashoko yayo
ndanga tisati ndamanzwa hangu ko nyaya yemasendas emuHarare kuti mashoma isisi tinogara muHarare masendas acho zvaari mashoma tichakwanisa kuti tinokwanisa unobudiro here kuti tirejise netime yakakwana kuti unongochitira kuti ukaenda unorejisa ukwanisa kudzoka kuno kudzoka kubasa.
Asi takakosha kakurudziro yangu endai musatyira kure endai munoedza kuregista ikoko kana matadza mozova nenyaya manje nekuti zvino izvi muri kungoti ndogona kuenda ndikatadza asi hamusati maenda endai munonyoresa muone kuti muchatadza here handizvo.
Ano maita basa mukoma kwakakura kunzwa kunzwisisa kuti unosarushingira zvinhu zvaunonyatsoziva kuti tinongoerwa za2018 zegore riyari tojiwa tisizova kuti takaenda takanorejesa but maresults anongobuda ari one side.
Aiwa musatyire kure mukoma wangu tinotenda nekupinda muchirongwa endai munonyoresa kuvhota.
Maita basa mukoma wangu.
Jason there uyakhala uti ngafuna kusuka South Africa afike khona le eHarare sehluleke ukuvota ngiyamchallenja ngithi hayi ukuzube le case hamba eHarare buyele eZimbabwe yehluleke ukubhalisa ukhonale kunaba le case otherwise okwamanje uyabuhlezi lapho khona uti hayi ukokhala futhi ZANU PF usibuyelile esikhundleni ngoba uvotanga. Maureen, wanzwaka mkoma Jason achitaura apa. Ndinodaira ungada kupindira ipapo.
Chinhu chavataura chanyanya kundibata inyaya yekuti sei vanhu vemapato anoita zvekodzero dzevanhu vari kuita sokuti havasi mvovwa muprotesti. And iniwo sekuona kwangu ndiri kuona sokuti prosesi ichangotanga sezvambotsanangurwa sezvo pangorine 400 kit namachazouya maybe kunana 10 October uko kunze registration process uzochinyatsovhurwa kuti munhu wese akwanise kuregista asi mafungiro angu anga ari ekuti pari zvino tationa zvinhingamupinyi zviripo tanga tichifanira kutitanga zvino kuti titange kuita ruzha nezvazvo kutaura nezvazvo kuchitoona kuti zvinogadziriswa sei kuitira kuti panozoya masita acho akawanda masimpo ese achizovhurwa zvinenge zvaoverwhelming. Right now it's easier kuti tinokwanisa kumonitor macenters nekuti munomarare mune 2 chete ndinokwanisa kumuka kuseni ndoenda nevamwe tichinotarisa macenta tinotarisa kuseki kufamba sei kumari kufamba sei asi tasvika panguva yekuti macenta ese anenge afuwa saka kana tikaona zvinyinga mupini zvakatoona izvezvi patoda kuti kana pachiitwa pachiitwa nhaurirano kana zviri political kana tichitaura nezeki tichivataurira zvataona takabatana kuti isusu semapatowo anoshanda nevanhu nekuvakurudzira kuti vanorejista kuvhota satiri kuona ndezvekuti pane mhinga mbini yakati neyakati 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 zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe tochinyatsa kuisa pressure tichirwa takamira kusaidi dzevanhu nekuti havana dambudziko sereki zvavari kutaura mukomava ivo vari kutarisawo voona proses yacho isiri mutizesini asi kana isusu vari kumberi vanenge vari kuziva zviri kuitika tikaramba tichitaura sereki tisamaizi nezvazvo nekuisa presha kuzeki yacho kuti vaburise kunyanyanyanya mari yekuti aite voter education kune a lot of misinformation matozvinzwa ivo vanga vachifunga kuti chitupa cherata hatisi kushanda asi tiri kushanda kune zvimwe zvakawanda zviri kuudzwa vanhu nenyaya yekuti zeka ina chayakaita ina handisati nambosangana kana neposta chairo chairo revoter registration rezeki posta an ordinary posta rinongonamirwa kana muclinic kuti madzimai aone saka ndo zvimwezve zvinhu zvatiri kufanira kuti tiise presha nekuti nguva yacho iri kutofamba iri kupera ezvechipiri ndongofunga kuti chimwewo chiri kunetsa muno muzimbabwe ndechekuti nyaya dzematongerwo enyika nyaya dzekurejista kuvhota nechi zvakabva zvanyanya kuitwa sezvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvinotyisa zvinongoitwa nevanhu vane zvivimbi chete kune dzimwe nyika kana zvinhu zvichiitika munozviona ikoko kuna anaamerica tinanani kuti dzikazvinda vanenge vachitopembera notanonzwisa kuti ari kuexercisa responsibility yake secitizen hatina gasense kuno saka tinoniga kuti especially for young people vana vadiki ma18 ma19 ma20 ma21 tinofanira kuva nemeseji dzinotaura kwavari kushandisa vaimbi isusu sechivhoti 2018 tine chirongwa chatinacho sekuti tinokutendai munorejista kuvhota kunyanyanya asikana vechidiki kuna November kutambofamba nayo registration titange tine maartista takataura navo vatichaita navo magungano mapati anonzimai maconcert ende anenge aine registration clip yake yekuragidza kutarejista opinda mahara maartist anoteererwa nevechidiki kunyanyanyanya kudarika isusu saka akauya akataura kuti kurejista ikodzero yako zviite zvinokubatsira ramangwana rako zinoziva kuti vechidiki anogona kumuteerera kudarika zvandinenge ndichitaura inini saka ndodzimwe nzira dzatiri kushandisa idzodzo hazvichadi kuti tirambe tingoshandisa nzira dzekungonyora mumanewspaper nekungotaura chete taakutonidza kuenda nezvinhu zviri padhuze nemwoyo yevechidiki vacho zvakare kuitira kuti patinozoenda nemeseji ivo vanonakidzwa asi vachibva vazviwanzwa nemeseji zvakare saka pari kuda kukurudzira kwakasimba isu vachowo tisinge bvadzisimbe kuti iro geti rasiwa nezeki rinofanira kurikavha nekuti zvinopedzisira chaitika agend of the day ndechekuti vanhu vacharega kunorejista kuvhota zeki hatizivi kuti even election management board vari kuda here kuti vanarejista kuti havasi kuda kana kuti havangorina kapasiti yekuva logisticali saka isusu tinoitoone patine tichikwanisa asi vanhu vechidiki they need mamedium dzavanonzwisisa
Thank you there, Maureen. Rambaku Uri Parunare. Before I welcome our third guest before I take our listener, coming back to you, Mukwewa, Maureen says in Harare there are 2 centers. How many centers are there in Bulawayo?
In Bulawayo province, there is only 1 center. But we are fortunate in that the other center, which belongs to Mguza, is also being abused by Bulawayo. Should I say abused or used by Bulawayo?
Okay, please do stay on the line there. Tine, we are kasa lapo, tine, beingimbozi, lukubana, Harare kutakula ma center zangu tu. Kobulawayo kona kulamanga uyachasisa ukuthi kule yoto kodwa kule inye ese umguza laphana eseduzane kulapho abanye abakobulawayo abaya khona sithathe umlaleli lapha uLiberty Ainsiza kunjani mnumzana
hayi mina ngiyaphila linjani lina
hayi siyaphila kunjani Ainsiza lamhlanje
ngapha insiza esikhona wenehlangana kukaqalisa ukurejista abantu kuthatha izithupha konke okuningi abakakwenziwa so uhlupho esilubonayo luyasipontanga ukuthi barejiste, yikho khona lokhu ukuthi bazathi sokuzorejista ukuvota ngapha sokuzokuba isiphangephange, ngoba lokhu bakhuthaza kwangikhona kathesi akucaci kakuhle ukuthi bakuphathe ngendlela elubekileyo. Njengalokho kuphuma kusenzakala kwezinye izindawo ukuthi abantu abajayele ukuvota yibo abazayo ukuthi bebuyele ukuyavota. So yikho esikufisayo ukuthi abancane bakukhuthalele khonokho kubona ukuthi vele kwenza kwesystem yezekhi ukudileya izindlela zokuthi abantu balungiselele amalungelo abo, sikwazi ukuthi abancane bazagcina bekhalela. Ngoba kathesi akwakabi labantu abathathisisupa, akukabi labantu asebezobhalisa ukurejista kwangikhona kukaqalisa, kodwa i-declare yokuthi sokurejista kwezinye izindawo siyadeclare. So kumhlanu ye-closing day kuzabe kuvalwa ngelanga kufana nayo. Nandiyabona luhlupho esilalo.
Aha. Hayi, bazafika lihlale lilindile khona ngapho Liberty insiza.
Kulungile baba, siyabonga.
Aha. And joining us now is Jake Zaba of the Election Resource Center. Mkoma Zaba, ti nomu chingamiza mchirongwa.
Nofara, kumendirita urukure ya kadae.
Aha, tanzwa morina tinei vache taurane zvimingampinyi zviripo murongwa wekunyoresa vavhoti, zvinosanganisira nyaya yekuti michina yacho inotora nguva yakareba, kunge process yacho inotora nguva yakareba, yakarebesa kuti vange vachinyoresa munhu one. As an organization, what are the logistical issues are you witnessing?
Tinotenda. Ndinodavira kuti nyaya yekutora nguva yakareba nyaya yatakaonawo zvakare. Ndinoda mukatarisa pakatanga kuitwa validation paite something paibuda izvo kuti pamwe zvinotora 4 minutes kurejesta munhu kana 5 minutes. Asi pari zvino tiri kuona izvizvi zvataurwa naMorini kuti zvinotora nguva yakatoreba kupfuura ipapo. So izvozvo zvingava zvinokonzerwa nezvinhu zviviri maonero angu. Chekutanga, ingava nyaya yekuti pamwe vashandi vezeki vakatumwa kunoita basa iri havana kunyatsodzidzawo nemazvo, zvekuti ichiri kutovaneka mishini inguva yavo yekutanga kushandisa mishini yakaita saiyoyo. So ndinoona zviri zvimwe zviri kukonzera kuti pamwe paita madelays, pamwe pange pachitora nguva kuti vagerejesa munhu umwe chete. Asi tiri kuona zvakare kunze kwenyaya yekunonoka, nyaya yekutoti vanofanira kunge vari pamacenders acho kana vafanira kunge vachirejesta vanhu havasi kuuya muuwandu hunotarisirwa. Izvo zvinova zvinotarisirwa kuti zvinorerutsa nguva ichatorwa nevavhoti vanovanoda kurejesta vachitraya kurejesta. Saka sezvataurwa zvekuremembrance, inyaya yatanzwa ichibuda munzvimbo dzakawanda dzemuzimbabwe. Asi iya yekuti munotarisira kuti pange pane vanhu vashanu kana vatanhatu, asi mwana paine munhu umwe chete ari kuita basa iroro. Asi chiri kutirwadza ndechekuti hatizovani mhinduro yakakwana kubva kuzeki kuti sei zvichidaro. Munotuma vanhu vashoma muchiziva kuti kudaurejesa vanhu vakawanda, zvikuru sei tichitoziva kuti kune macenders mashoma kana kuti mapolic station mashoma ari kurejestera vanhu. So ndeimwe yemalogistical problem atikwana. Asi ndingada futi kuti nditsanangure kuti patiri nguva ino inyaya yekuti kwakangogadzirwa pa63 nzvimbo dziri kurejestirwa. Apa zeki yakatsanangura kuti inyaya yekuti vachakamirira amwe makisi kana kuti equipment inoshandiswa kurejesta. Saka 63 aya anongova macenders atajaira aya aishandiswa navamudebe avanga vachiri kuita zvemaelection, asi havachaiti izvozvo. Asi macenders iwawo avangoti vatipanotanga kurejesta vanhu iya inovapa mutemo wedu inonzi continuous voter registration iri under section 17A electoral act. Saka aya macenders ari kuandinoona achazoshanda futi even tapfuura 3 months zemobile kana kuti pavachaenda kuevery polling station. So mamasenders achazoshanda naye yecontinuous voter registration.
Asi se sangano mkomazava, because I'm very concerned about the rural constituency. Se sangano muri kuenda here kuma reserve uko kunokurudzira vanhu kuti garai makagadzirira, nekuti ZEC iri kuti isatanga muna mwedzi waOctober ndokwa ichange yazara kunzvimbo dzese ichinyoresa vavhoti. Muri kuenda here kunotsanangurira vanhu vekuma reserve sesangano, sezvo ZEC yacho ichionekwa ichiitadza kuita izvi?
Tiri kuzamba nepatinogona, asi tinoziva kuti Zimbabwe yakakura and nekuda kwemareserve yazvikwanisiro. Tikaona kuti pane zvimwe zvatirikuita, asi ndoda kuti ibude pachena zvinhu izvo zvatirikuita hazvizokwani kubata mwana weZimbabwe wega ega. Zvechokwadi tiri kuedza kuitawo radio show kana radio station akasiyana siyana, angava mumacommunity, angava ari dzeko kushandadzira nyika yese. Tinoita zvakare kushandisa iyeye social media yambotaurwa, asi chokwadi ndechekuti kutarisira sangano rimwe chete kuti risvike nyika dzese izvozvo zvinonhoa. Asi tisakatoita saizvozvo zvamuri kubvunza mukoma, nyaya iri kutosinoka inoita kuti tisvike pauzeve tika dzimwe nguva, nekuti pane mutemo yaunonzi ZEC inotipa adress. ZEC hapana chatinofanira rekuita tisina kuchipfuudza nekuZEC. Mutemo uyoyo uri kuita kuti amwe masangano angava machechi, angava masangano ese vaite kunge vane dududza kana kutya kuti vadzidzise vanhu, because mutemo uyoyo unototi ijeri ukaudzidzisa vanhu zvikasafadza ZEC. Saizvo zviri kuita kuti tarisiro yatinayo kuti vana veZimbabwe vazotanga kunorejista vadzidzisa zvakakwana haisi kutanga kunge tisikwanisa kuiita. Kune rimwe rutivi ZEC yacho inombobuda ichiti tine mari, tapuwa mari nehurumende, tapuwa 15 million, asi tiri kuona kuti rejistration yakutoitwa kachinhu chaungoitwa murima yainzi kudhara yangova wapusa wapusa amene uchasvika uine zvakakwana here kana kuti pete. So tiri kuona nyaya inova isiri kutifadza yekuti vana veZimbabwe vaakurejesta vachienda kuedza kunorejesta vasina reserve rakakwana. Tiri kukonzeresa confusion yakawanda ende havati kumareserve chese, izvino yemumadhorobha vakawanda vanenge vasina information yakakwana,
ruzivo rwakakwana. Thank you there, Mkoma Jack. Please stay on the line before I cross over to Maureen and Tinei. Again, Tate Umlaleli. Freedom, Harare. Kunjani mnumzani?
Niyaphila abantu njani?
Hayi, siyaphila. Supalisile.
Namanza akabhalisa kokunzotokanga ntotosuwa lesimenemene. Lava abantu abahangela zithuba nxa sebeathatha izihlupho ezingakhanyise sobe siqalisa izane isimenemene sabo. So vele lama engathathi kahle kahle ukubhalisa kwangikhona ukuthi uhamba kanjani.
Hayi, Freedom, ungakhulumi ngesimenemene ongasibonanga. Utheni ukuhamba wazama ukubhalisa wazibonela isimenemene sakhona wehlulekile ukubhalisa kulokuthi ukhulume into izwe ngabanye?
Ngiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz
uhamba uyehluleka nxa usehluleka ubhalise nxa ubhalise then singakhuluma ngokuthi kulesimenemene hayi leso sizwa ngabanye ongasibonanga akunjalo
Alright, Anya, I'm going to sit at the beginning of the book at the land is on Jan Kamanja. So, nothing that we are certain you to Zaganjan.
Mpela hamba lesithupha sakho le proof of residence uye ebhalisa baningi asebebhalisile bakhona behlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithize but abanye basuke balungisisa lapho bekungalunganga khona babhalisa ke. So lawe vukela kusasa uyebhalisa baba, ungezwanga ungahlali ekhaya ngoba uze ngabanye besikula ama problems. Bathi mbili aswele umsila ngokulayezela ba.
Hayi akona kulungile kudebe sesikhathele ngezana. Hayi ngithanda ukubonga kakhulu uhleli Studio 7, ngaso Studio 7 ngabe sisemnyame kakhulu. Ngakwazi ukuthi ugogo wami usekhezi ulale manje uMamvunya, akwazi la ukuthi usela ayake ekhaleni kungene manje useli ukuthi angena kanjani la ekhulu isikhalazo. Hayi ngiyabonga kakhulu baba.
Hayi siyabonga mnumzana, uvukele kusasa.
Ya sasizinto zami sizisele ngikhuthazisa zayiqela khona la mzo zami kuya khona sizimbona kakhulu.
Okay siyabonga baba. Coming back to you Maureen, then Tinay. Oh, Maureen is gone. Tinay, back to you. The Zimbabwe Electoral Commission says it's targeting 7 million voters in this registration process. How many people from that target, or what percentage of that target do you think will be young people? Tina is gone too. Jack, that question comes to you. Hi, Jack. I think we have also lost Jack there. I don't think I have any caller on the line. Oh, okay, I'm told we have umlaleli uPeter. Peter, good evening and welcome on Studio 7. Hello, Peter. Hello, Peter. We are having connection problems with Peter there. Kodwa umbuzo omkhulu ebengubuzile lapha incingo zicingo luka Maureen oluka Tinelo luka Jack zingakaqhumi bengithe khona iZack ithi iqonda ukubhalisa abantu abangu 7 million kulolu khetho abazavota kulolu khetho. Njengoba sikwazi ke ukubana inani elikhulu mpela labantu eZimbabwe ngabasakhulayo bembuzo ukuthi bakhangelele ukuthi inani labasakhulayo phakathi kwe 7 million yena leyo kungaba linani elinganani, bayaphenduka ke bazaphendula lo mbuzo. Ngiya kudaba luka Freedom umlaleli okhulume eSeharare. Ukhulume enye indaba ayisuye wakuqala, bakhona abanye abake bakhuluma ngalolu daba, ikakhulu umnumzana Jason ofone eSouth Africa. Bakhuluma ngesimenemene abathi bayasizwa sisenzwa iZack ekuvimbeni abantu ukuthi bengabhalisi kulolu hlelo ukuthi bavote. Impendulo yami nansi, ngimpendulile ngathi hayi bo, bathi imbila yaswela umsila mnumzana, wena hamba uyezama ukubhalisa, uhambele proof of residence lapho ohlala khona, uhambele isithupha sakho. Uthi ke nxa suvinjwe iZack ukuthi ungabhalisi, uthi usuyehlulekile ukubhalisa, bese uyakhuluma ngesimenemene seZack. Hayi manje ukuthi awuzange ufike lapho ukubhaliswa khona, ukhuluma ukuthi iZack ilesimenemene. Hayi bantu bakithi, asithatheleni izinto phezulu. Lingaze lezwa ukukhulunywa ngabantu bese uyesabela kachana. Hamba uyebhalisa, nxa uphumelela uphumelele, nxa usehluleka zama ukulungisisa ke lapho okuyabe kwehlule khona. Baza kutshela ukuthi wehlulekile ukubhalisa ngasiphi isizathu. Going back to Maureen, we now have back on the line. Maureen, I was saying that the Zimbabwe Electoral Commission is targeting 7 million voters in this voter registration. I'm not sure they are going to achieve that with this slow process, but here is my question. Of that 7 million, how much percentage do you think is going to be young people?
I think if the 7 million is going to be proportionally representative of the population, then 68 to 70% must be young people. That is the, you know, that is the proportional representation of the population, and 52 to 54% of that 7 million must be women, if it is going to be a mere reflection of the demographics of our society. But I do not want to. I think today, after what I experienced and witnessed, and also from listening to other accounts, they keep being over ambitious. They have no capacity to register 7 million people. They are just joking. They need to go back to the drawing board and retool and re-equip themselves and come back and start a proper registration process. With this ongoing process, where in the middle of trying to register a few people during the day, forms are said to have run out. When you're registering just less than the 20 people, you say we've run out of the CR9 form, we've run out of the CR1, we've run out of this. I think they're just ill prepared. And the time is also very short before we get to the election. So the time for registration is also very short, even the time that was declared is short. So already we've lost 2 days. And, it's Texas. And I don't think they have the capacity to register 7 million people. They should stop being overambitious, or else they must just go back to the drawing board. And the second issue is that the issue that I want to keep hammering is that Zach has said, and it's on record, that they have received money for education, voter education and other things. Why are they not voter educating people? People are misinformed, there's very little information going around, and so people are not going to participate. So I don't know how they intend to reach these 7 million people without a robust voter education program. They need to be serious. This is about, the future of every Zimbabwean, especially the younger generations. We want to be able to exercise our democratic rights, to be able to vote and to decide the future we want. And they must not take that away from us. They must not. They're just an election management board, and they are using our money as taxpayers to run this voter registration process. So we do not even, we mustn't even be begging them for them to avail a process that is better than what we are seeing right now. This is just unbelievable. I don't even know how to explain it, but ZEC needs to be serious. If they cannot do it, they must say it now. Because this is a serious matter, we're going into a general election that we think is a make or break election. And so if they continue like this, and then they're going to get the reps they are looking for from Zimbabweans. People are angry. People want to have an opportunity to decide the future of this country through the ballot and not otherwise. But I think at this rate we are being pushed. If they do not listen, I think people need now to start to think of putting other ways of putting pressure, including going back into the streets to demand electoral reforms, to demand an election management body that is, capable of holding voter registration process. They have failed.
Please do stay on the line there, Maureen, as we wind down. Siya kumlaleli wethu, going back to our listener, Peter is back on the line. Good evening, Peter, and you have the floor.
Oh, good evening, Goma Jonga. Good evening, people of Zimbabwe.
Taura enyu mkoma wangu. Ndinoitwa mtungamiri Jonga mkoma wangu, but it's okay. Taura enyu.
Taridika. Nasi taenda wote tanorejista kuvota. Asi kiri kushungurudza zvakanyanya kuti vanhu vechidiki vanenge vasiri kunatsobuda muhwandu hwavo. Especially kucenta yekumbare kumembarenzi uko ndokwatarejista nasi mangwanani. Kwanga kune vanhu vashoma-shoma patasvikawo nguva dzemuma-8-9 vachine kufamba kwenguva vanhu vanga vachizoti wandei vati vanhu vachidiki kwangusina vanhu vachidiki vakawanda.
Ko, kana muchitaura neshamari dzenyu dzechi muri munhu wechidiki handidi?
Ndiri mukuruwo zvangu.
Muri mukuru. Ko, kana muchitaura navo vana venyu vechidiki ava vari kuti dambudziko riri papi chacha?
Ndokunga nyaya yekuti havazogoni kunyanya umirira kwenguva yakareba kushanya nazvo ngosvika vakaona raini racho neprocesi yacho ichingononoka. Vazhinji vanobva vaita chifinwa chokuti jirukuno unokari gaiti ende kumakari kwa anu anzufari la shawa hawa kutore nguwa ya hawa kutipiza nguwa waka mirira kwenguwa ya refu
pane dambu ziko ipapo mkoma wangu asi kana iri nyaye kuona wana zanani wana Olinda pa vachiita Facebook live unoona vanhu vakazara 1000 2000 3000 people azika kana dzanya dzine substance nyaya dzekuvhota vanhu vacho vanoshaikwa zviri kufamba sei pa anyway
ndizvo zvinhu zvakanya kuakoshera hawatomboziye kuti nyaya yekuvhota iyi zvinomborevei muupenyu hwavo ndokura panotoda vhota education yakasimba kuti vanatsodzidziswa kuti zvii zvazvinotatsokureva mukati moupenyu hwavo kuti chii chinombonzi kuregista kuvhota zvichazofamba sei vakanga vasinganovhote bhozi ndo mukana wokuti vachinje upenyu hwavo wangonakirwa nekuswera vari pamawhatsapp pamafacebook vachiona zvinhu zvisina maturo zvisina pundutso mukati moupenyu hwavo saka izvi havanotozoona seunge kupedzerwa nguva zvavo hazvina kana basa navo havana kana hanya nazvo
zvakatiomera ipapo tinotenda mukoma Peter nekupinda muchirongwa murambe muchivakurudzira ikoko kuti vaende kunovhota
aiwa tiri kuvakurudzira sekuno kumureva westi kuno kumashonerend east aiwa wapana wacho tombozama kuvakurudzira tombopapawo chaizvo tichienda muvanotambira mudzinhabvu muvatamba nhabvu mavanoswera vachitamba mumatownship mukuti vaende kunorejista kuvhota
aiwa tinotenda mukoma wangu
aiwa tinotenda zvikuru
venkhuluma lo Peter lapho ngodaba lobasakulayelayo yakhonono kubana lapho ahambe khona ukuyarejista eHarare bekula basakhulayo abalutshana inkinga yami-ke nansi lana basakhulayo umsebenzi kutshona ligijimisa into ezingela msebenzi mani kungathiwa kulo Olinda bayalwa labostana whatever kufacebook live lapho yini eligcweleyo kufacebook laphana 2000 3000 abantu bayabona libona into ezingelancedo kungathiwa kule video something juice kubo WhatsApp esekuletayo lapha lihamba lethe ngama-bundles kodwa khonapho umuntu uhamba ngonyawo udatshukelwa amabhurugwa ikusasa lakho liluvili bana ukuthi uyevota ubhalise ukuvota into ethinta impilo yakho awukubona ukuqakatheka hayi bo bontanga please chinjayi maitiro guqulani izenzo and I'm not saying this as a slogan you know for the MDC or whatever but really kumele litshintshe ukwenza kwenu into eziqakathekileyo lizigqakathekise zvinhu zvakakosha zvikoshesei zvinhu zvakaita sekuvhota kuvhota chinhu chakakosha nekuti ramangwana rako rinodetemenwa nevhoti yako Maureen your last word
ndinokurudzira munje kuti kune vechidiki kunyanya-nyanya hakuna pataona umwe mukana unenge watakatarisana nawo 2018 kunyanya vari kumalate 20s early 30s your active adult years atopera kusina indastry yawamboshanda kusina basa rawambofa wapinda uri munhu wekungoti maita ndinokumbirawo hazvifaniri kudaro tinofanira kuti titore nyaya dzematongerwo enyika kunyanya dzekuvhota kudzikoshesa kuzvisa pamwoyo chaiko chaiko ngaunzwe kutsva mukati mako mudundundumu kuti dai ndaita sekuita chidokwa dokwa chekuti dai ndakwanisa ndarejista ndaita se saka nguva ise tiri kutaura hongu tataura zvinyingamupini zvakawanda zvatataura tataurawo zvatari kuti titangoramba tiedza kuti tisapuresa takabatana chese asi zvinoda tiri muhwandu hwedu uye zvevo kwauri usabva watisaka handichaende nyange zikanotora zuva rese ukatadza
nhasi sorry Maureen, let's leave it there. We are out of time, but thank you so much for coming on the show, and please do continue with your mobilization. Thank you there to Maureen Kademaunga, Dine Mukwewa, and Jake Zaba, as well as our many listeners. I'm your host, Ntunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.